Sekutara pendaka mbweta masondo apura. Kama mangujika havana dambu ziko rakanyanya. Marenge ne matambu ziko atitu kuona muekonomi. Matambu ziko majinji. Ari kukonzerwa neminister of finance. Saka muno asina zvaari kunyanya kukonzeresa muekonomi. Haana masolutions akati mbi anga kwanisa kuisa pa table. Anotibatsira kuti nyika idzikame. Hongu tinoona kuti vari kuedza kumanage money supply kuseta matargets pa kota yoga yoga kuti mari haifanofura percentage yakati say 10% semuenzaniso. Asi, zvese zvavanoita izvizvi zvinongoperera musango.
Nechikonzero chei?
Nekuti kubudget ra Minister of Finance kune mari inosvika kuma $300 billion iri under capital expenditure inova 34.2% yetotal budget iri kuenda kuconstruction. Zvinova zvamunonzwa mutungamiri wenyika achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. At what cost? Hakuna kuenda kamboona pasirese muecnomics kwaishandiswa short term finance tibudisa nebudget kugadzira infrastructure yakaita semaroads nemadhamu. Zvinoda long term finance, zvoda mari inotora makore 10 kuti ibhadharwe back as a maintenance. So I think ati mabonds
zvine dambudziko reizvi.
Saka zvimirikani zvekuti vanhu pavari kupiwa mari iyoyi nehurumende, ivo macontractors acho vari kushanda mugrounda, vanonzi nyika iri kuvakwa nevene vayo, vanochitora mari iyi voenda kumusika mutema. Vanotenga chii? Foreign currency, nekuti hadzisiri ngirosi. Vanotodawo mari yakaomeswa. Saka ndo pari kuzonopamuka mvura manje papombi yavamanguchi.